mukuru affirmative action group mudunhu Matabeleland Reginald Shoko vanoti kubvira pavakapinda pachigaro ichi mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa varatidza chido chikuru chekugadzirisa upfumi hwenyika asi vashoko vanoti zvakakosha kuti urongwa hwavo huchikasika kushanduka kubva pakuvehwe pamuromo chete huve hunobatika
Tufa watse ekonomi titaze kwa tu kwa nisa kukunda Titaze kutiko my investors aruguwe atuwa bata nuroku rogaita say Kutafare wa uti environment yedu Aite ombasa rogushanda Kukutila kutinesuo wanawezi wako tuwa na mabasa Chikuru izwezi kubatana chikuru izwezi Ndezo kuti kwiti kwiti ya mabasa Ma promise ema dila kaito na president Ngaji fulfillwa into full action Zango daro mabasa anuwanda
Vashoko vanotiwo kunze kwekuvene vemabhizimisi vekunze vanosima mari munyika zvakakoshawo kuti pave nehwaro hwakajeka hunoita kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanisewo kusima mari yazvo munyika pasina kutyira kuti mari iyi inogona kutsakatika Izvo zvinotsigirwawo naBatla Tambo avo vanove muongorori wezveupfumi anoshanda akazvimirira ega
Vashi njano wa mawe ya muZimbabwe wa rukunzi kune zimenyika Ukatari sisa marizi rupinzo na yawani wawa Imari vingi sa tozotari ya marati ngati foreign direct investment Iko nilengeta marikata kwa $400 million Chingadika wana kuchiti kendi chukuti marizi sa tukupinda muZimbabwe Chikapa zimbo miyawani wa Zimbabwe kutai wa marizi zingi za kachenge tizika muno Muruzo ziwana kana mazi chenge tiza zirima US dollars Muruzo ziwana chakari zirima US dollars Zishenja wa timarizi sa ya pinda yu ya chingati ma diaspora remittances Imari ngabatira kusumzira ufumu wa Zimbabwe
Vatambo vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe ibhadhare zvikwereti zvaina zvekumabhanga epasi rose eInternational Monetary Fund neWorld Bank kuti igokwanisa kuwana mari inobatsira kumutsurudza upfumi. Asi vanotiwo zvakakoshawo kuti zvikwereti izvi zvitange zvanyatsoongororwa uyewo kuti kana nyika ikawana imwe mari kubva kumabhanga aya ishandise mari iyi nenzira kwayo.
Kana mari itaiwana yezvikwereti isava mari inotambiriswa vanhu kana kuti inde kune zvatingati recurrent expenditure aiwa mari iyi kana yapinda muZimbabwe ndaiye mari ichashanda zvikurusa pakumutsiridza upfumi iye mari ichakweretwa nemabhizinisi yatingati industry kuti vatu vamutsiridze maindustries mabasa awanikwe zvakare muZimbabwe ndozvimwe zvingabatsira kumutsiridza upfumi hwezimbabwe
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vaPeter Mtasa vanoti vanotsinyira nyaya yekuti upfumi hwenyika hungagadzirika chete kana nyaya dzematongerwo enyika dzatanga dzagadziriswa vaMtasa vanoti panofanirwa kuve nemaonera pamwe pakati pehurumende vashandi nevashandirwi kuti zvinhu zvinyatsofamba
Tinoona kuti mune zvematongerwo enyika mune kupokana nekupesana kwakanyanyisa kwakabuda musarudzo saka nyaya iyoyo kana isati yagadziriswa vari kunze vanoshaiwa chisimbiso chekuti nyika ino yakamira zvakanaka uyezve vari mukati isu vagari vemuno tinotadzazve kunzwisisa kuri kuenda nyika saka chinhu ichocho chinoda kuti chigadziriswe pave negungano rokutaurirana nenzira yekuti vanhu vezvematongerwo enyika vagare pasi voonesana zvakanakira kubatana
vaMtasa vanoti Zimbabwe ine rombo rakanaka rekuve nyika ine zviwanikwa zvakasiyana siyana kusanganisira zvirimwa zvinogona kushandiswa kubatsira kuti upfumi hwenyika husimukire nekukasika kana zvikabatwa zvakanaka pakuti chii chingaitwe kuti vechidiki vawane zvingava pepundutso muupenyu hwavo kusanganisira dzidzo pamwe nemabasa vaMtasa vanoti zvakakosha kuti nyika irase nyaya yehuori uye idzokere pakukoshesa kudzidzisa vechidiki kuti umenemene haubhadhare
Vechidiki wedu vakura mukuoma kwenyika vachingodzidzira kune vanhu vavanoona kuti zvazvekutorarama zvatova zvemusimba uyezve hakuna achatarisa umwe uyezve hakuna achabatsira mumwe uyezve huori hwakunyanyisa zvekuti vechidiki vakura vachiona huori tinodazve kuti tiite program yekutanga kudzidzisa vechidiki kugara zvakanaka navamwe kugara zvine hunhu uye kubatsirana kwatakakura tichidzidziswa kuti ndiko kunofanira kuwanikwa pavana veZimbabwe
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Vaswelani Javangwe vanoti kukura kwehupfumi hwenyika kuri kusimukira kubvira hurumende payakatora danho rekubatsira kumutsurudza makambani emuno nekumbomisa kupinzwa munyika kwezvimwe zvinhu zvinogadzirwa kunze kwenyika zvichizotengeserwa muno Vanoti sangano ravo rine hwaro hunoratidza kuti makambani anokwanisa kuti amutsurudzwe uye vanotsinira nyaya yekuti nyaya kumutsurudzwa kwehupfumi inoda muonera pamwe.
Nei yatutindasana zvichikufemekinewe yatutasidza mushure hurumende inoratidza iwo kuti titarise kuti makambani akavharwa aya hatingabatsi kuvhura ndeapi nekuti pave nemabasa kuzoita makambani manyowani hatingagadzire ndeapi anoenderana nezvatinazvo muno muzimbabwe. Pane nzira dzinoshandiswa pakuita izvozvo. Kana tawana iwayayo ndo ngatingati maopportunities mamwe achona ngatiti asapotiwe vanhu vemuno kuti vavhure mabhizinesi, mamwe achona ndekuti ngatisapote vekunze vauye vavhure mabhizinesi. Saka ndo zvinoda kuti zviitwe pasina kuitwa nechimbi chimbi kuti kuti titange kuita basa.
Dzimwe nyanzvi dzinoti Zimbabwe inofanirwa kuita urongwa hunokwezva vari kunze kwenyika kuitira kuti vadzoke kumusha kuzobatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Nyanzvi idzi dzinoti Zimbabwe ine vanhu vanoziva mabasa akasiyana-siyana vari kunze kwenyika vanokwanisa kukwezvwa kuti vadzoke kumusha. Nyanzvi idzi dzinotiwo vanotengesa mumigwagwa vanofanirwa kuitirwa urongwa hwakajeka kuitira kuti vabhadhare wemutero kuhurumende sezvo mitero inobviswa nevashandi pamwe nemakambani iri iyo nzira inounganidza mari dzinofanirwa kushandiswa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.